munamato wetinawo nhasi tiri kusangana sevakristo nyika yese takanga tiri pamunamato wetinoti 40 days fast and prayer for Zimbabwe. Zvinoreva izvo kuti tanga tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe kwemazuva makumi mana apfuura tichizvinyime zvekudya tichinamata. Saka nhasi tiri kupedzisa munamato uyoyu nemunamato watinoti isusu all night prayer, zvichireva kuti tinoita usiku hwose takasvinura tichinamatira nyika yeZimbabwe.
Munamato uri kuitirwa kupi uyu waangarivhume?
Munamato tiri kuita nyika yese mapoka mapoka vanga vachiita participate paprogramming vari kunamata kuBulawayo. Kune vanonga vachiungana kuBulawayo, kuGweru, kwaMutare, even kuSouth Africa, kuCape Town, kuDiaspora, vanhu vari kuungana. Asi munamato wedu mukuru yetingati the main prayer unonga uchinzirwa iwowo, vanhu vakaungana muHarare maoffice ePrayer Network Zimbabwe kuHatfield panumber 52 Scott Road.
Chihombe chamunotarisira kuti chingaburitswa nemunamato uyu kana nekutsanya kwamachita kwemazuva makumi mana chii vangarivhume? Tichiona kuti zvinhu zviri kungoramba zviri mamiriro azvakaita.
Zvinhu zviri kurwadza, nyika iri kurwadza, izvozvo sevanamati tinozviziva. Saka kunamata kwatiri kuita, chekutanga tinoda kuti tikurudzirane nevakristo kuvape tariro kuti nyika irambe yakatsunga ichiziva kuti kuramba takatsunga tichitarisira kuna Mwari uye tichirwa kuti zvinhu zvinake ndo zvinotodikana pari zvino. Saka tiri kupe vanhu tariro kuti vanhu vave nehope pane kuti varase tariro zvachose. Chechipiri, tiri kuramba tichinamata kuti Mwari tinzwei zvinhu zvishanduke. Spirit yatinayo is a never die spirit yekuti aiwa naMwari zvinogoneka, naJehovha zvinogona, nyika ino inogona kuti isvike painonaka. Saka tiri kushingairira kunamata kuti Mwari tinzwei, tarisai, tatarisei mimoga, isu savanhu tazvitadza, asi imi Mwari hamungatadzi. Saka ndodonzvo redu guru rekuti timutsiridze and rekindle the fighting spirit muvana veZimbabwe nevakristo vari muZimbabwe kuti tirwe kusvika nyika yanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira. Tiri kutarisirawo shoko reassurance kuti tiwane kupfuurire mberi, kumira kusvika nyika yanaka.
Ndivanani vari kutarisirwa kunge vachipinda munamato uyu?
Ordinary citizens, vana vemuZimbabwe in general, tiri kuvatarisira kuti vanga vachiuya. Vanamato vekumasondo nekumakereke akasiyana siyana vari kuuya. Takakokawo nhengo dzedivine destiny kusanganisa naBishop Magaya, tiri kuvatarisira kuti vange vachiuyawo. Takakoka vana ZCC, Zimbabwe Council of Churches, kuti vange vachiuya. Saka tine vanomirire maorganizations akasiyana siyana vatiri kutarisire kuuya. Asi zvikurusa vana veZimbabwe nevanamati veZimbabwe, vakristo vari muZimbabwe ndo vari kuuya nokuti munamato wavo ende ndo vanga vachiite programming. Takakokawo mapolitical party kuti vanokwanisa vanga vachiuya. Saka nhengo dzemapolitical party anopikisa dziri kutumirawo vamiriri vadzo kuti vange vachiuya tichibatirana pamunamato uyu.
Ko mutungamiri wenyika muri kuvatarisirawo here kumunamato uyu kana kuti makavakokawo here?
Takavakoka asi hatina chatakawana back. Tsamba dzakaendeswa asi havana kupindura. Saka isu semunamato watinoita makore ese tinositi kana tikavatumire shoko sazvino tikaona vanyarara vasina kudzorere shoko tobva taziva kuti vanenge vasina kuzvifadzwa nazvo izvi, vangozviisa pasaidi. Saka hatisi kuziva kuti vachauya here kana vasi kuuya. Asi kana vakatouya tingainzirwe zvakanaka chose, but kutarisira kwedu kana kufunga kwedu ndekwekuti sezvo vasina shoko ravakatumira havasi kuzouya.